ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na udzedu dzanasi chitatu gumi guru 2016. Mapurisa opomerwa mhosva yekubata-bata nhengo dzeMDC dzechidzimai mudare reparamende. Pamusangano waitwa kwaMutoko nekomiti yeparamende inoona nezvemitemo panoita kukandirana makobvu nematete pakati penhengo dzeMDC nezanoPF panyaya dzekuvandudza mitemo yesarudzo. World Bank inoti kuita mabhizimisi muZimbabwe kuri kuramba kuchinetsa uye yaisa Zimbabwe pachidano chezana nemakumi matanhatu nechimwe kubva pazana nemakumi mashanu nemanomwe gore rapera. Vechidiki vezanoPF voronga kuratidzira vachiti havasi kufara nekushayiswa mabasa kuminda yemangoda. Vakwegura vanoti upenyu huri kuvaomera zvakanyanya nenyaya yeupfumi husina kumira zvakanaka. Tine hurukuro nemumwe musikana wechidiki uyo akawana ruremekedzo kubva kuMTV yekuSouth Africa nebasa raari kuita mukurwisa kurodzwa kwevanasikana vasati vabvazera. Muchirongwa chedu cheLife Talk, The Diaspora Forum na 8 PM, tiri kutarisa matambudziko ari kutarisana nemizinda yeZimbabwe iri kunze kwenyika, uko vamwe vari kuendeswa kumatare pamusoro pekutadza kubhadhara nzvimbo dzavanoshandira nekugara. Tichataura nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika kuti zviri kutarisana nematambudziko api nekusafamba kuri kuita zvinhu munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti +1 202 465 0318. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz. Musakanganwe kutifarira paFacebook nekudzvanya pakanzi like paFacebook page yedu yeVOA Shona.